This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 9, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 155775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndinatiherenga vanyika yekuti pesipesi panaipa ndigova dzikafu vanhu vogovwa according to their part affiliation. So ndodambudziko ririko ende echiguru manjero.
Mutungamiri wemDCT vamogini tsvangirai vanoti nyaya yekusarura vanhu pakupa chikafu inofanira kumira. VaFortune chasi veZANU PF vounza budiriro kumazoe kwaanomirira. ZCTU inoti vashandi vakawanda munyika votadza kubhadharwa nemakambani avo. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti vakatonyora tsamba kuUnited Nations nemamwe masangano anopa rubatsiro vachikumbira kuti Zimbabwe ibatsirwe nechikafu sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Vatsvangirai vanotiwo vamwe vanhu vakawanda vari kugunununa kuti bato reZANU PF riri kuita zvematongerwo enyika panyaya dzekugovera vanhu chikafu. Vatsvangirai avo vanga vachifamba matunhu akasiyana-siyana vanoti vanhu vakawanda havana chekudya. Kunyangwe hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vanhu vose vanofanira kupiwa chikafu pasina rusarura. Izvi handizvo zviri kuitika. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai.
Ndinatiherenga vanyika yekuti pesipesi panaipa ndigova dzikafu vanhu vogovwa according to their part affiliation. So ndodambudziko ririko ende echiguru manjero. Saka mukazozwa zvonzi kwakati kwaryiwa chikafu kwakati kwati ndo zvine zvakonzera izvozvo. Isiri kuti government must be able to respond to the massive starvation threat iripo with a non-partisan view with the response of responding to the national crisis here, food shortage.
Imi makambonyorawo here tsamba kuhurumende kana iwo masangano anobatsira kuti aiwa zvinhu hazvina kumira mushe guno?
Ndakatonyora tsamba kuUN nemaagencies akawanda ndichiti kuno kumutsanyeberwe kuti hakuna nzara, kuno kune nzara yakaipa and tinotoda international support kuti tikwanise kupfula nyaya yenzara iriko gore rino.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vakawanda munyika vatarisana nedambudziko guru rekusabhadharwa mari dzemihoro nemakambani avo. Izvi zvinoteverawo kuratidzira kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe vachirara kufekitari yekambani yavo kuLokingva Marshalling Yard kuRugare muHarare. Vashandi veGMB vakambopedzawo mavhiki akati kuti vachirara panze pemuzinda wekambani yavo muHarare. Kunyangwe hazvo vakuru vemakambani vari kunzi vari kudya noriva, vashandi vakawanda vari kunonga svosve nemiromo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMoyo.
Haisi nyaya yokuti iri kutanga kana kuti kugumira paRailways. I think ndiyo dambudziko riri kusangana nevashandi vakawanda muZimbabwe. Tingangoona vakawanda vachiita zvakafanana neizvozvo kuti havasi kutambira kwenguva yakati kuti makambani akati wandei chaizvo. Asi ndekwekutanga kana kwechipiri kuona vashandi vakutotanga kuenda kunogara kukambani nekuti pavanogara uko dzimba dzinenge dzisipo, vana vadzingwa kuzvikoro, vamwe vari kushaya mari yekutenga mishonga ndiwo matambudziko aripo munyika tingi zvino ndoratidza kuti hapana chakanaka muZimbabwe
mambo yedza here kutaurirana nehurumende nematambudziko aya
tine nguva chaizvo tichitaurirana nehurumende maparastatals aya tine makomrades edu anoorganiza masectors akadaro maunions mana chaiwo ari kurailways vagara vachitaura nezvazvo pane misangano yakawanda patinosanganisa ministry yetransport ministry of labour management yerailways asi hapana zvatinotaura navo zvinotibatsira nguva dzakawanda tinongotaurira kuti zvinhu zvakatiomera
avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare muHarare Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro navafortune chasi mumiriri wemazoe south mudare reparamende nezvavari kuita munharaunda yavo tatanga nekuvabvunza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvekudya
ndinongotiwo nhindi elnino yakatiafekta zvakatikuti panyaya dzechikafu sekuziva kwamuri kuita macrops mamwe akaafektwa hatina mwanga akanyanya kushata anenge akuita nani nemvura yakadinaya ende last few weeks akati akutarisira kuti although pane dambudziko rechikafu harisisina kunyanya kushata sezva zvakandenge zvakamboita mazuva apera
asi kavamwe vari kumbogunun'unawo vachasi kuti panyaya yekupa vanhu chikafu vanoshaya ava pari kumboitwa zvematongerwo enyika zviri kufambawo sei mudunhu renyu
kwangu kuconstituency takanyatsojekesa kuti munhu wese sekutaurwa zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuti panyaya yenzara hapana kuti indo yebato ripi so kumazoe south hatina dambudziko iroro tiri kungotorana sevanhu vamwe chete
matiwo pane mamwe maprojects amuri kuita munharaunda yenyu ndeapi aya
tiri kuda kuzama kuti tishandise nyaya yeirrigation water bodies aripo madam irrigation program yakatangwa nehurumende tirikuorganiza vanhu vari mumaareas iwayo for example muglendale tiri kuronga mhuri yemuglendale tikwanise kuita peri urban agriculture nokuti vari munyasi nedam voirrigata throughout ye pane equipment yatakawana saka tine maprojects akadaro anoda kusvika inongoti 12 throughout the constituency saka ndiva atiri kufamba nawo tichi make sure kuti vanhu vakutanga kuita land prep and vakarongeka zvakare vachidziva kuti equipment yavakawana inofanira kunge ichibhadharwa saka tichiita maarrangements iwayo kuti zvifamba nekutrayawo kuti tibatsire vanhu vari nemamwe macrops asiri akajaira echibage like masmall grains nembambaira necassava so that tinobatsira hurumende kuti isanyanye kurudza mari iri iri kutaika pakutenga chibage
saka makakwanisa kuti muwane zvekushandisa mumadiridziro ezvikupi chaizvo
government ine programu yakutiita irrigation
mumiriri wemazoe south mudare reparamende vafortune chasi vari parunare kumazoe kwakare
It's a pressure now what shift you are it's a battle
now father my sister now father munu wese my sister doro tadira bazita father bari bazita father kana ma ancestors yeah why why
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer father magatera studio 7
why muza why
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamuno pakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vicky Rega Rega ntiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka kunge tichienderera mberi nehurukuro yatakatanga svondo rapera namuzvare Tariro Tandi, avo vanoti ivo vakatanga sangano rekubatsira madzimai nevanasikana vanenge vabhinywa. Tinokuchingamidza izve nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Tariro Tandi. Tichienderera mberi nehurukuro yedu, mungatisanangurira kuti sangano renyu iri rinonzi chii?
Sangano rinonzi Netariro, translated kuchirungu with hope. Sangano iri rinoshanda zvikuru sei nevanhu vanenge vawirwa nedambudziko rekubatwa chibharo nenyaya dzesexual violence. Rinoshanda nemadzimai, vanakomana, varume, chero munhu anenge angowirwa nedambudziko irori. Kukura kwangu kwese nezvese zvandakasangana nazvo nebasa rangu randinoita, ndinoona kuti nyaya idzodzi dzekubatwa chibharo, nyaya dzesexual harassment, dzesexual violence inyaya dzisingajaiririki.
Tiri panyaya iyoyo, mungatipowo nhoroondo yekuti zvakafamba sei kune vamwe vakateerera vanogona kunge vachizodawo kuwana kushingiswa kubva kwamuri?
Ndingati inini ndine makore 8 ndakushandira kuti ndiende mu9 years. Ndakabatwa chibharo nemupriest wekunzvimbo kwataigara kumusha kwaRusatiko. Saka zvinhu zvakangokura zvichindishungurudza kutambudzika nazvo, nekuti pamwe pacho handina kukwanisa kutaurira munhu. Amai vangu vanga vasite, hapana munhu akakwanisa kutaura. Pandakazozvitaura munhu iyeye akanga aakutorwara muda kutofa. Ndingati zvakakura zvichingondinetsa zvichinditambudza. Ndazoenda kuyunivhesiti ndakawirwazve nedambudziko iroro neumwe lecturer anga wepayunivhesiti pananga ndiri. Saka ndakabva ndanguo zvaizvo kuti unosvika pakuti saka ndofunga pane dambudziko randinaro inini, nekuti zvinhu kana zvakadai zvichiramba zvichiitika muupenyu hwangu zvinoreva kuti pane pandisina kunyatsokukwana, kana kuti sezvinongotaurwa nevanhu ndine munyama, kana kuti ndo zvakakodzerana neni. Sandingati kunyange izvozvo zvakanga zvaitika kwandiri ndive zvimwe zvezvinhu zvakanga zvandiyanikidza kuti ndide kuti ndiite zvemitemo. Mukukura kwandaiita ndainzwa nyaya dzakawanda, ende kazhinji zhinji vanhu vakanga vasingasviki pakubetserwa zvinofadza, kana zvaunoona kuti munhu uyu abetserekana. Saka ndo zvakandika shungu yekuti ndide kuti ndiite gweta ndizokwanisawo kubatsira madzimai nevana vanenge vachiwirwa nematambudziko akaita seiraya.
Vanenge vachida kuwana rubatsiro kubva kusangano renyu iri vanokuwana ipapi?
Ndingati izvozvizvi tichiri kushandira tiri kwaRusato, kumaruwa kwakaita sekana Rusato kwanga kwandakakurira kunonzi kuSenteresa. Hakuna mapato akadaro anokwanisa kuti angazvishanda nevanhu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tariro Tandi vesangano reZimbabwe Women's Lawyers Association, asi pari zvino vakatangawo sangano ravo rinobatsira madzimai nevanasikana vanenge vabhinywa rinonzi Netariro. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tatenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous.
Kana vanenge vaakutsvaga varume vanenge vakati vechikuru, kana kuti vatingati isusu vanenge vaakuita atingati maintergenerational relationships, kudanana nevarume vezera repamusoro, nenyaya yekuti varume ava vanenge vaine mari kana kuti vanenge vakashanda kare, zvokuti iyo vasikana nenyaya yekuti vanenge vatambudzika vanongozoti ndazviwanira pano kunonga dhora parunze.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tiri kuita hurukuro namukoma Leo Munyono wesangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, kana kuti SEIWAT. Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu iyi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives, upenyu hwedu.
Ndino
kutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita romba rakanaka rekubata muimbi Raymond Majongwe vamunoziva zvakare vachitungamira sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe semunyori mukuru. Majongwe nevamwe vaimbi vanosanganisira Steve Makoni na Mukanya Thomas Mapfumo vakakokwa kuti vange vachitandadza vana veZimbabwe vari kuBritain pazororo reIndependence. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaMajongwe.
Aya, tinokwazisa imi nevateereri vakateerera ipanguva ino.
VaMajongwe, tiri kunzwa kuti muri mumwe wevaimbi vari kuenda kunotandadza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumhiri kwemakungwa kuEngland kana kuLondon panguva yezororo rekuzvitonga kuzere reIndependence. Mungatitaurira pamusoro perwendo urwu?
Ini namukoma Steve Makoni pamwe chete namukoma Mukanya vana vababa vangu pakuimba tinenge tine vanhu kuLeicester muchiwa 16 nemuchiwa 17 kuLuton tichiedza kungoonesana kuti nyika yeZimbabwe tiri kuenda kupi, tiri kuziva here kwatakananga kana kuti tiri mutsango.
Vazhinji havazive kuti vaMajongwe vari munyaya dzemimhanzi. Vatsanangurirei kuti zvakamira sei?
Havandibvumira ipapo chete. Vamwe ndiri kuona vari kunyora vachitondituka kuti Majongwe akakora, Majongwe ndeyeZANU-PF, vamwe vachiti Majongwe muCIO. Ini hazvindishamisi, ndiri mwana weZimbabwe ende ndine kodzero iyoyo. Chinonetsa ndechekuti kana vanhu vasinganzwisisi kuti muti wemutamba unokura sei, vajaira maorange vakaona mutamba nekuti havaunzwisisi, vanoti hawakaomarara, haudzwisi zvakanaka, unobereka kamuchiri pagore, unominzwa pamutana pekuti vanhu havasati vanyatsonzwisisa. Ini ndiri muimbi, ndakabarwa ndiri muimbi, ndine maalbum kuburitsa randaburitsa nhasi rinonzi Zimbabwe ndeyedu tese ebereki 43. Vakawanda hungu vangakahadzika asi vanoziva nzeve yangu inonzi Dhivhiri kuChinoi. Vamwe vanoziva zvimwe zvechindeere zvakawanda, asi chiripo ndechekuti inini ndiri mwana weZimbabwe, ndingave muchipi mukobhuru pipi, ndiri mwana weZimbabwe. Ende tikatarisa kune vamwe vaimbi kuti vakatokora kudarika ini vaiimba vanotori nembiri zvekuti ndochamusika kuti chinobva chazonyanyoshata kuti ndakora chii, izvo hazvindibveri kumashure. Ende ndiri munhu ari confident ndakakora kudaro. History yangu nenhoroondo yangu kuvana veZimbabwe vari vana veZimbabwe vari ene vanoziva kuti muno muZimbabwe vakatorerwa passport kuhurumende yavamugabe vangani.
Musambo unoimbwa navaMajongwe musambo wemumhanzi upi?
Ini ndinoimba zvese, ndinoimba dzechindeere vachazviona. Nokuti vanhu vandiri vana kuwanda maDoubting Thomas vanoda kutanga vabata maronga. Ndichange ndiripo muti vaimbira dzechindeere, ndichange ndiripo muti vaimbira Chimurenga, ndichange ndiripo muti vaimbira protest music yedub poetry. Inini ndiri munhu asi inspiration yangu huru ndeyekubva kwaMukanya. Mukanya ndakafamba navo kubva ndiri mwana mudiki ndikaenda kuchikoro. Ini naMukanya tine ukama. Ende ndodavira kuti pandichanodzoka kuvhiziti yekuBritain iyoyi ndichadzoka kuZimbabwe nealbhamu nyowani randinenge ndichiti ndakarekodha naThomas. Ndeurongwa huripo.
VaMajongwe vakawanikwa sei vachipinda pakati pevaimbi vatatu ava vari kunoridza kuBritain?
Vari kusponsa show iyi. Vakangondinyorerawo vakandikumbira vakati tiri kuita show yeChimurenga yeZimbabwe, vanhu vakawanda havasati vambokuona ikuno. Handidi kutaura zvakawanda pamusoro pezvamwe vaimbi, asi vakanga vaitaura kuti haiwa vamwe vaimbi vese vane mbiri kuZimbabwe tavaona. Inini ndini watisati taona.
Mune chikwata here vaMajongwe?
Ndine chikwata chandabva kutanga kuimba nacho kubva muna 2000. Chikwata changu chinonzi Freedom Orchestra.
Aiwa, tinokutendai vaMajongwe nekupinda pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinotenda vana veZimbabwe.
Manga makateerera kune muimbi vaRaymond Majongwe vanozivikanwa zvakare vari munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa nevana veZimbabwe. Anokunzirai chirongwa ichi ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yekusarura vanhu panyaya yechikafu ngaimire. ZCT yogunun'una nekusabhadharwa kwevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina, kips tube munhau dzechirungu.